vachitaura nevatore venhau nhasi pamuzinda wavo muHarare sachigaro weZek amai Priscilla Chigumba vanoti bazi ravo rave kuzadzisa zviga zviri mubumbiro remutemo wesarudzo sezvo vave kuziva zuva resarudzo. Amai Chigumba vanoti chekutanga ndechekuti vanhu vazive kuti vanofanirwa kunyoresa kuvhota kana kuona kuti mazita avo akanyorwa zvakanaka here kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rino. Vanoti mutemo unosungira ZEC kuti ivhare kunyorwa kwemazita evanhu vanoda kuvhota musarudzo dzegore rino mazuva maviri mushure mekuziviswa kwezuva resarudzo nemutungamiri wenyika. ZEC ichamira kunyora mazita evanhu vanoda kuvhota gore rino nechishanu svondo rino, asi vanoda kuzovhota musarudzo dzichatevera vanokwanisa kuramba zvavo vachinyoresa. Amai Chigumba vanoti dare rekutambira mapepa evachakwikwidza musarudzo kana kuti nomination court richagarwa musi wa14 Chikumi. ZEC yazivisa kuti vose vanoda kupinda musarudzo vakasununguka kutora mapepa padandemutande ravo vonyora zvinodikanwa voenda navo kumahofisi eZEC kwete kungomirira musi wa14 Chikumi. Amai Chigumba vazivisawo kuti gwaro riri kunyorwa vavhoti iro richapedzwa kunyorwa mavhiki maviri ari kutevera richapiwa nhengo dzose dzinenge dzanyoresa kupinda musarudzo pachena, asi veruzhinji vanoritenga nemutengo wakaderera kana vachirida. Vasingaone vachayamurwa kuvhota nemunhu wavanoda kwete zvaimboitwa musarudzo dzapera zvekuyamurwa nevashandi veZEC vanenge vachivhotesa paine mapurisa. Amai Chigumba vanoti manyepo ekuti vachawedzera nzvimbo dzekuvhotera kana kuti mapolling stations vachiti nzvimbo 10,800 dzakakwana. Vachipindura mibvunzo mushure mekutaura, amai Chigumba vanoti boka ravo rine mari yakakwana yekufambisa sarudzo sezvinodiwa nemutemo. Vanoti pari zvino vakawana mari inosvika mamiriyoni zana nemakumi mana nematatu emadhora kana kuti 143 million pamari mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe nemasere kana kuti 198 yavainge vakumbira. Amai Chigumba vanopedzesera nekuzivisa kuti zvinenge zvabuda musarudzo zvichaziviswa mukati memazuva mashanu vanhu vavhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ata Chigoriwa.